Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti heino emisoro yenhau dzanhasi chitatu chikunguru 25/2018. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti bato ravo riri kupinda musarudzo nemusi wemuvhuro zvisinei kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba yakaomesa musoro pazvinyuto zvavo asi vachiti havasi kuzotambira zvinobuda musarudzo zvisingaratidze zvido zvevanhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo muzinda wekugadzira kurom kukwekwe. Zimbabwe Electoral Commission inoti basa rose resarudzo riri mugwara kwaro uye yakatotanga kuendesa mapepa ekuvhotera kumatunhu ichibatsirwa nemapurisa kutakura mapepa ekuvhotera izvo zviri kushorwa nemapato anopikisa. Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vanoti vari kupwipwidza zvine mutsindo musarudzo wemutungamiri wenyika kunyange hazvo nhandare yezvemutongerwo enyika yakarerekera kubato rezanupf. Mutungamiri mutsva weZimbabwe Women's Soccer League Muzvare Barbara Chikosi vanoti vari kuda kuti nhabvu yevanhukadzi itambwe muzvikoro zveprimary senzira yekutsvaga tarenda iro rapwa mumutambo uyu. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro dzesarudzo nemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave.